Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechitatu, Nyamavhuvhu 25, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinoenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC muchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vari kutambira nenzira dzakasiyana-siyana kuwedzerwa kwaitwa level 4 COVID-19 lockdown nemamwe masvondo maviri. VCTU yonetsana nehurumende panyaya yekuti vashandi vose vabaiwe nhomba. Zimbabwe inodoma chikwata chenhabvu chichange chiri mumitambo yemakwikwi ekuenda kuWorld Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vari kutambira nenzira dzakasiyana-siyana kuwedzerwa kwaitwa level 4 COVID-19 lockdown nemamwe masvondo maviri kusvika musi wa7 Gunyana. Rutendo Mawere anochipanya inotevera.
Mumwe mutengesi wemumugwagwa vadhobha mumwe wati D vaudza Studio 7 kuti kuwedzerwa kwelockdown kunoreva kuti upenyu hwavo hucharamba hwakavaomera sezvo vanhu vanenge vasina kusununguka kuti vafambe vachitenga zvavanoda.
Tiri kutongowedzerwa kuomerwa nekuti isusu tinorarama nekutengesa kutengerwa nevanhu kufamba famba kunoita vanhu vari furii vachitsvaga mari kusvika zuva radoka ndokunoita kuti isusu tikwanisewo kubata wechoviri apo neapo. Zvino kana zvavawedzera lockdown ne 2 weeks more tizivi kuti chararama sei.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vati vange vari kutarisira kuti lockdown ichasvika kumagumo senzira yekusimudzira makambani.
Tarisiro yedu yanga iri yekuti lockdown icha relax kwa especially takatarisa kunyaya yekuvhurwa kwezvikoro uyewo kuwedzera mahours pabusiness, mabusiness operating hours, ndoo zvatatitarisira kuti pachava nekurelax kwa kuitira kuti makambani akavhura nguva yakareba, ikonomi irinosimukirawo, vana vakutokawo zvikoro havazonyanyi kurasikirwa nenguva yakawanda.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vatiwo vatambira kuwedzerwa kwenguva yelockdown senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Asi vati chikumbiro chavo kuhurumende ndechekuti dai nguva yekuvhurwa kwezvitoro yawedzerwa, vachiti vanenge vari kumabasa havana nguva yekupinda muzvitoro.
Chichemo chatinacho icho chatiri kupira kuhurumende ndechekuti dai waro vawedzera nguva yekuvhurwa kwemabhizimusi nekuvhurwa kwezvitoro, nekuti vashandi nevamwe vakasiyana-siyana vari kuzoshayiwa zvitoro zvekutenga kana vachinge vapedza mabasa.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Tsakavafira Zhou vatiwo kunyange hazvo vatambira danho rekuwedzera lockdown level 4 vanoshushikana nekusavapo kwegadziriro yekuvhurwa kwezvikoro.
Dambudziko ratinaro nderokuti hatisi kuona kupreparation iri kuitika muzvikoro kuti panozokwanisa kupera lockdown kuda zvikoro zvinokwanisika kuvhurika. Ndo dambudziko redu guru, nokuti pari zvino tachiexpecta kuti 500 million yainzi iriko tinoiona ichienda muzvikoro ichitenga zvikwanisiro zvekuti tidzivirire COVID muzvikoro, ichikwanisawo kuisa mvura pazvikoro kuti vana vagozobvura zvikoro muzvikoro mava nemvura.
Asi nyanzvi mune zveutano Uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kupamidzirwa kwelockdown hakuna zvakuru kubetsera kunyanya vakatasa nyaya zvekufambisa. VaMadzorera avo vanova munyori wezveutano muMDC Alliance vati kurambidzwa kwezvekufambisa zvinotakura veruzhinji zvisiri pasi pekambani yeZupco kwasiya vanhu vaine dambudziko izvo zvoita kuti vanhu vamanikidzana mumotikari shoma dziriko izvo zvichawedzera njodzi yekubata chirwere ichi.
Kuextenda lockdown panguva ino yakadai hakuchina zvakunobetsera nokuti izvo masuper spreaders chaiwo chaiwo ari kudriva wevhi yatiri mairi yezvino iyi haasi kuadreswa nelockdown. Mabhazi eZupco ari kungotakura vanhu akazara kuti ndivamwe mastanding passengers. Ndo muri kuzadza navanhu COVID imomo. Bottleneck yetransport yakashata, hurumende inenge yaigadzirise. Mimwe misangano iri kungoitwa maziyoni mapostori, misangano iri kudaidzirwa nemasabhuku nemamapolitical meetings ari kuitwa. Ndo masuper spreaders ariko iwayo.
Kurukota rezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti hurumende yawedzera lockdown nemasvondo maviri senzira yekurwisa denda recovid-19. Vakatiwo hurumende icharamba ichitenga nhomba kuti vose vanoda vabayiwe. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu makumi maviri nevanomwe uye vanhu mazana matatu negumi nevapfumbamwe 319 vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi maviri 123,320 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana matatu nemakumi maviri 4,320. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yese vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu zvine makumi masere nezviviri nemazana matatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe 2,382,359. Vabayiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru mazana mashanu nezvitatu nemazana mana nemakumi mana nevashanu 1,506,445. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru mazana mashanu nezvitanhatu nemazana mana nemakumi mana nevashanu 1,506,445. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika vanoti mutemo wekumisa sarudzo nepamusana pedenda recovid-19 wave kunetsa kutambira sezvo dzimwe nyika dzakaita seMalawi, Uganda, South Africa pamwe neZambia dzakaita sarudzo kunyange hazvo chirwere checovid-19 chiriko. Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha werunyararo West Masvingo vaFrancis Tangire vanoti hurumende inofanira kubvisa mutemo wekumisa sarudzo nekuti uri kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekuva nevamiririri ichiwanda nechigunwe.
Ya, isu tinonazvo kuti maelections anofanira kuti achiitwa muZimbabwe nekuti vakuru vedu vanongoramba vachingoti maelections haakwanisi kuitika nekuda kwecovid. Vati pakutaura chokwadi paZambia apa covid inongovakowo asi vakamaneja kuita maelections akavasuccessful. Ndo vakuru vedu vakatoenda kunopemberera maelections iwavo kuti pane ahwina. Saka izvo hationi zvine dambudziko. Isu toda kuti kunyanya mabyelections emaMPs akarikolewa makanselas edu aya nokuti ndo vamiririri vemaconstituents edu nemawadzi edu. Saiko zvino hatina kubvisa zvichemo kana tisina kansela kana MP wekunoudza.
Murongi wezvirongwa muZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI amai Ellen Kandororo Dingani vati hurumende inofanira kudzidza kune zvirikuitwa nedzimwe nyika zvirikuita sarudzo kuitira kuti Zimbabwe iitewo sarudzo asi ichitevedzera mitemo yecovid-19 sezvirikuitwa nedzimwe nyika.
Saka tinoona kuti pane zvakawanda zvatinokwanisa kudzidza senyika tichitarisa sarudzo dzakakuitwa muSADC, Zambia, Malawi, South Africa zvakare yakaita maelections ayo emalocal authorities last year. Akatarisira panyaya yeCovid kuti denda iri rinopera here kana kuti haripere ndingangoti hapana anoziva saka tinofanira kuona kuti kana tichizogara nedenda iri zvachose sevagari vepano pasi tichagara here tisingaiti maelections saka tadii zvino kuchiisa zvinhu zvinoita kuti tikwanise kuita maelections vanhu vave neutungamiri munzvimbo dzakasiyana siyana
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaclifford clutcher yavanoti hurumende yezanupf iri kuhwanda necovid-19 kuita kuti isakundwe musarudzo dzekutsiva avo vakamiswa pamwe nevakashaya
kukutaurira ichokwadi varume nemadzimai vanotya vanhu vanotya election zvekuti hanzi tavhara maelection iya yecovid kunyeba hakuna zvakadaro ivo vari kuita marally vari kuita mameeting auxilia ari kutenderera nyika yese achisangana nevanhu kwese vasingatotevedzere zvese zvecovid izvozvo saka nyaya iripo aisi nyaya yecovid lockdown because ivo vari kuita mameetings ivo vari kuita magatherings ivo vari kusangana nevanhu asi chavasingadi ndechekuti MDC Alliance havadi kuti president Nelson Chamisa vasangane nevanhu varonge nyika havadi kuti vana vezimbabwe vaende kumabasa nekuti ivo vanenge vachifly nendege vachikwanisa kufamba nehama dzavo vachitucha nekuluta mari yenyika saka nyaya yekuvhara nenyaya yelockdown kunyeba hapana manyepo chaiwo
MDCT vautinezi duwe vanoti vanonokerwa nesarudzo idzi vachiti hurumende inofanira kuita sarudzo nekuti vakagadzirira kudzosa nhengo dzavo mudzimbo dzinenge dzakadzingwa vanhu nekumiswa basa
isusu sebato rinopikisa tatononokerwa chose nemabielections iwawo nekuti munzvimbo dzakawanda idzodzo dzisina vanhu kwanga kuine vanhu vedu vanga vapinzwa neMDCT mugungano reMDC Alliance rakakunda munzvimbo idzodzo saka tiri kushuvira kuti dai tagona tikaita maelections iwawo
vanoona nezvekufambisa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura mibvunzo yedu kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi asi mumwe wevechidiki muzanupf masvingo vachausungana savati bato ravo harisi sarudzo uye rakagadzirira kare asi hurumende iri kuda kumbotanga yarwisa denda recovid-19 pari zvino
Bato reZANUPF ibato rinogara rakagadzirira zvokuti nangwe makwikwidzo dzekusarudza vatungamiriri dzikanzi dziriko nhasi manheru ZANUPF inogara yakagadzirira ine mastructure ine donzo rainoita yekushandidzana nevanhu zvekuti haifi yakatya kumbopinda pamaelections chepiri regai nditi nyika dziri kuita maelections munguva yecovid inyika dzakazvimiririra dzine mazita adzowo dzine mitemo yadzowo dzine hurumende yadzowo hurumende yezanupf ine maitiro ainoita
mutevedzeri wegurukota rezvekubudisa kwemashoko munyika vakainesparadza vati havakwanisi kupindura panyaya iyi vachiti inoda gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi avo vange vasingabatiki vachinzi vari musangano wemakurukota asi mukuru basa musangano reelections zosenda vasoromoni bhobhosi bhunu vati nyaya yekuhwanda nedenda recovid munyika inofanira kupera sezvo vatungamiri venyika vari kufarira kuenda kunopemberera vanenge vakunda musarudzo dzenyika dzavo
chimwe zvechati kutarisa ndechekuti kana ivo vakuru venyika vacho vari kutozoenda kunogara vachiona kugadzwa kwehushe hwenyika idzodzo mumastadhiyamu imomo makatozara vanhu vanhu vakapfeka mamaski vanhu vachipembera kureva kuti sekutaura kwandaita kuti tinenge tiri kuhwanda nemunwe nyaya yecovid yedenda iri haisiriwo nyaya ingamisirwe kuita sarudzo nekuti vanhu ava tiri vanhu vakuru vanhu vanenge varichiisa kuvhota vanhu vakuru vasiyana nevana vezvikoro varitoenda kuzvikoro wekutoti anogona kudzoka asina masiki yake vanhu vakuru vanenge vachigona kuzvichengetedza saka tiri kuona kuti sarudzo dzinogona kuitwa munguva yecovid ndochidzidzo chatiri kutora kubva kune dzimwe nyika
nhengo dzeparamende dzemdca dzinosvika 42 dzakamiswa basa nemdct izvo zvakasiya vagari munzvimbo idzi vasina vanovamirira muparamende bato remdct rakamisa zvemakanzura emdca akawanda munyika mose kusanganisira mudhorobha remasvingo bato rezanupf rakamisawo dzimwe nhengo dzaro dzakawanda munyika kusanganisira vakilazivhu vaiva nhengo yechivi south ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba
sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti ivo nemagweta avo vatanga kuzeya minduro dzemapazi nemakambani ehurumende apindura panyaya yavakakwidza kumatare yekuti vashandi vose vasamanikidzwe kubayiwa nhomba yecovid-19 zvavanoti zvinotyora bumbiro remitemo yenyika vakaendeswa kumatare ava vanonzi vakati vashandi vasina kubayiwa nhomba vamire kuuya kubasa Vakaendeswa kumatare vanosanganisira gurukota rezvevashandi, gweta guru rehurumende, makambani anoti Zimnat Insurance, Zimbabwe National Road Administration kana kuti Zinara, Teo One, Windmill, Sidco Zimbabwe nechikoro cheManicaland State University. Mukupindura zvakataurwa neZCTU kumatare, gweta guru rehurumende vaPrince Machaya vati havasikuziva kuti sei ivo negurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakapinzwa munyaya iyi nekuti handivo vanodza vashandi kana makambani zvekuita panyaya dzakadai. Kambani yeTel1 inoti nyaya iyi haifaniri kunzwikwa nechimbi chimbi ichiti ZCTU yakatora mavhiki matatu kuiendesa kumatare, zvinoratidza kuti hayaifunga kuti zvakakosha kuti inzwikwe nechimbi chimbi kumatare. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata Vamoyo.
Nyaya haisati yamutongwa ichiri mudariro kana kuti ichiri mudare, tisati tapiwa zuva rokuti ichatongwa riini. Iyo zvino takaita case management hearing.
Muungatsanangura kuti zvinenge zvichifamba sei apa?
Kungotenderana kuti mapapers achafambiswa sei. Tiri kumhanya mhanya kuti tiite vanoti maanswering affidavit iyo zvino. Kana zvazopera izvi tichazogara zvekare pasi pamberi pajaji, ndipo patinozotenderana kuti ichatongwa mazuva mangani. Ndizvo zvinoitika panyaya dzakafanana idzodzo. Panotenderwana kuti yakareva zvakaita sei, nguva yakaita sei ichatorwa, nevapi vachafana kuusa mapepa, api acho mapepa anodiwa. Ndizvo zviri kutomhanyiswa mhanyiswa nemagweta iyo zvino.
Vamakaendesa kumatara vapindura here uye vari kuti kudii?
Vamwe vacho vanomirira makambanis vatoita vanoti maanswering affidavit avo, saka vatopindura kuti vari kubvuma here mhosva kana kuti kwete. Tiri kutonzwa kuti vamwe vacho vari kutoti havana kumbobvira vadaro, isisu hatina kunzwisisa zvavakataura. Vamwe zvekare vanenge vachiti nyaya iyoyo haina kutingati agent, haina kukosha kuti ingabatwa senyaya inofanira kutongwa chimbi chimbi.
Zvinoreva izvi?
Zvinoreva kuti kwavari vanenge vachiti haisi nyaya iri inoda agency kuti ingajamba queue dziripo. Asi hatisati tapiwa officially kuti chaizvo chaizvo ndezvipi. Asi panokuratidza kuti pane vamwe vanenge vachingoti haisiri izvozvo vange vachireva, nematsamba avo angaripo havana kumbobvira vamanikidza vashandi kuti vabayiwe nhomba iyoyo. Tichazoona nokufamba kwetime kuti zvakamira sei sei.
Munyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Tabatawo vaMavhima kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
VaZulu, nyaya yeZCTU isusu takanga tati ngatitaurirei tinzwisisane, uye kune mastructures ariko kubva pashop floor level kusvika kunational level kuti tinzwisisane. Nyaya iripo ndeyekuti kana mushandi achiti handidi kubayiwa asi iye achizoenda achinosangana nevamwe vashandi, zvinoreva kuti anofanira kutarisa kuti iye ari kuti ikodzero yake kusabayiwa, asi ikodzerowo dzevamwe kuti vave protected kubva kumushandi iyeye.
Poitwa sei muzvinafundo, vamwe vachiti ngaivhiwe vamwe vachiti ngaisavhiwe?
Panofanira kuti paite balance pakati pekodzero yemushandi nekodzero dzavamwe vaanonosangana navo kumabasa. Saka ndizvo zvatiri kuda kuti tinzwisisane neZCTU kuti vashandi kana vachuza kuenda kunosevenza panzvimbo yavanosangana nevamwe, vanofanira kuziva kuti dzimwe kodzero dzavo dzaakufanirawo kutarisa kuti kodzero dzevanhu vavanosevenza navo nevavanointeracta navo pese panengu wari zinenge zaka chengetezu kwa here ndozo wari kufanda kuziva panofanda kwa ni balansi iyoyo
asika avasiri kudaku bayi wanumbayi wari kutika iko zero yavo ava fandri kumanikizwa
mupenyu wedu munu anogona kutaura kutindine ko zero yangu asi ko zero yako ino limitiwa nepamusana pokuti uri member ye society ya unogara uri member ye organization ya unoenda kunosenza saka unofanira kuona kuti vamwe vachengetedzwa ko zero dzavo
gurukota rezvashandi muzvinafundo po mavhima vachitaura vari parunare muharare Yashuka nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo mbiri zvedare reCongress muAmerica dzakashanyira Afghanistan nezuro dzichida kunozvionera pamuno sefodya kuti zvii zviri kuitika munyika iyi. Nengo mbiri idzi dzinoti Vasteth Morton veDemocratic Party navaPeter Major veRepublican Party dzakasvika mukabhuu nezuro dzichitoona kuburitswa kuri kuitwa zvarwa zveAmerica. Uye zvine chinangwa chekuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vawedzere nguva inofanira kunge mauto eAmerica abuda munyika iyi. Uganda yatambira vanhu makumi mashanu nemumwe chete vakabviswa kuAfghanistan mushure mekunge chikwata cheTaliban chatora masimba munyika iyi. Vakuru vakuru vanoti vanhu vatambirwa neUganda vachagara munyika iyi kwenguva pfupi kudzamara America nedzimwe nyika dzavawanira kwekuenda. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica muzvare Masigura Matunu vanoti vakaita rombo rakanaka panguva yedenda reCovid-19 apo vakakwanisa kutenga prazi muMaryland vakabatana nemukoma wavo. Vanoti vave kurima zvirimwa zvinofarirwa nevanhu vekumusha vari muAmerica. Muzvare Guramatunu vanoti vane urongwa hwekuratidza zvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zvavari kurima nemusi wechishanu nemugovera. Vanotivo ivo namukoma vavo vane mabasa avanoshanda asi nyota yekurima ndiyo inovapa havi yekuti varime munguva yavanenge vasiri kumabasa avo. Vanotiwo vari kurima chibage, mbora, miriwo yakasiyana siyana, matomati nezvimwe zvirimwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Prazi redu rinonzi Chirandu. Zita rekuti Chirandu rinobva pamutupo wedu. Tiri wana moyo Chirandu. Saka takafunga kuti petakaita prazi iri. Tiremekedzewo mutupo wedu nekupa zita iri kuprazi redu.
Prazi renyu iri riri kupi uyezve makafunga sei semudzimai kuti mutange kuita zvekurima imo muno muAmerica?
Prazi redu riri munzvimbo inonzi Dickerson muMaryland. Ndingangoti handingati takaenda tichitsvaga kutenga prize. Makore akapfuura ndingangoti 5 years dzakapfuura ndinofarira zvedzimba kwazvo saka ndinoenda kuno anonzi maopen house kunenge kuchitengeswa dzimba. Ndakangoonawo imba ndakati imba yakanaka yandinomboona. Vandanoona sindikabva ndawirirana zvikuru neuyo aitengesa imba agent aitengesa imba. Vatangotanga kutaura ndakati nzvimbo ine yakanaka fani asi pari kudhura ndokuda hangu kanzvimbo yekuti ndizoita ka tea house. Inove idea ndakagara ndinayo yekuti zvauzoita ka tea house. Zvikanzacha kutsvagira nzvimbo yakadaro asi inini pendaitaura ndaifunga kanzvimbo kadiki kasinganyanyo dhura. Kubva patopera makore anopfuura mashanu mwoyo musi tatowo mulockdown inota muCovid nguva dzeCovid ino ndakazonzwa ndakufonerwa zvikanzi pane nzvimbo yenda vana yekuti ukaita tea house yako pano pane mavhizi akanaka zvakanaka zvikuru. Kubva ndaenda kunoona zvino ndakaona nzvimbo iyi iri France asi ndakafarirawo nzvimbo yacho nekuti kumafura mhepo kune makomo kune mabeautiful views of the sunset. Ndakangozwa mwoyo wangu uchifara ndasvika ipapo asi ndakazoona kuti iPrize ranga ratori Prize rewaichengeta mumbi. Takangozwa mwoyo wedu uchifara ndakatenga Prize nemukomo wawo anogara kunorth Carolina kwaanotisha painvesti ikoko. Kubva tataurana kuti aiwa nzvimbo yakanaka kubva tatenga asi sezvo iri nzvimbo hombe ndanetaitarisira takangoona kuti zvefarming zvacho ndo zvakanaka nekuti takabva tangoitawo maidea kuti vanhu vekumusha kumusha kwedu kuZimbabwe pane zvinhu zvavanoshuvira zvavasingawani kuma regular shops around. Saka tikatiaiwa ngatiri mei, even jumuje tishada kuita jeti house, neine tozo ita kumbiruku, asitiru pakurima.
Njimbo yaka kura se, uyeje parishi no murukuri machi.
Njimbo yaka kura tingati 26 acres, just slightly short of 26 acres. Iko zino, takari machi bage on about 5 to 6 acres, the chibage. Takari machi mkutanga muna mei, chimwe tikazori ma... Muna June, chimwe tikazori ma muna July. Taka sitange zichiva, nguwa zaka siyana siyana. Taka iso zume, shilinge direre, tika isa mbora. Nisikuwa chino va, kwa hivu kwa sape chumoto mtikiti. Tika isa mtikiti, wakati wandei. And also, uri ma different stages. Kuti, chinoomwe, taka so isa chiyango tanga. Every month, chinoweza kutitise mbora. Nikuti, nduo chino, chinunya nyakukiwa, ni wanu wakawande wakumusha. Ucho wanuanza wangu zoto mbora. Taka mboisa shanare, pina na kovu. Zaitengwa asi, zainya kutengwa mbora. Asi, tichaoisa futi ne tsunga, tatine tsunga raka pera. Ne iyo kovu, ne ine tichazo zogoro za futi. Asi pari zino, tine spina chegumusha, mbora, derere, ne miripiri, ne ma lumas, doja tina zo pari zino.
Magara mshita zvekuri maireji kana kuti muri kuzvigona sei imi muchienda kumabasa amunoita zuva nezuva.
Ndagara ndinofarira ndingangoti ndinofarira zvekutamba nevhu asi handingati ndairima pakakura sezvitakuita iko zvino. Ndaingoitawo kagarden kangu kemaflowers ndandinofutika allotment kangu asi kadiki diki kendanchingoita muriwo neinei asi hapa pasina kukura zvikuru. Asi zvamurungotaura izvo zvekuti ndine basa. Full time and mkumu wangu ane basa wafuti full time. Asi mfunge kana wangu zvitanga zviri zvino zvinofarira unongonzwa simba racho. Taikari matiri vairi asi ndoda kutaurawo kuti vavakidzani vedu prize ikoko vanhu vatakuitaka kumborerwa nawo kwazvo. Vari kutibatsira paka pakutinorima chibage vanouya vachitirimira. Mvura yatine dambudziko remvura pari zvino pane well yanga iripo kuti nakudhara iri about 300 meters asi yanga isina pump and nezvekuita zveirrigation. Saka tiri pabishi iko zvino rekugadzirisa izvozvo and papasina kuti magetsi nekuti papasingagarwi papa ingove nemombe chete before tisati tatenga. Tiri kuisa magetsi asi zvese izvozvo tiri kubatsirwawo futi ne community iwamwe mafarmers vari surrounding area.
Avo vanga vari muzvare Masigura Matunu vachitaura vari Maryland naMavelas Mutanganya uye weStudio 7. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vakawanda vari kutambira nenzira dzakasiyana-siyana kuwedzerwa kwaitwa level 4 COVID-19 lockdown nemamwe masvondo maviri. ZCTU yonetsana nehurumende panyaya yekuti vashandi vose vabayiwe nhomba. Zimbabwe inodoma chikwata chevatambi venhabvu vachange vachikwikwidza mumitambo yemakwikwi ekuenda kuWorld Cup. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Anokonika nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murai zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dze, isi ndebele.
Soko isika tisenda bako VOA.